Capitan, Action, Richie King, Frickishin, Striker, it's funny, bro, we dead. Okay, okay, the obvious job, he a kameta, but Babara, leva kateta, kuti kuti yavane anoketa, but obvious, kuti vano ketcha, Captain Borando vano seta, anakapita kusango vachiseta, Ricky Fire, Nitem Oneka, anogara makete nakayanika, muchinyepa. Kunyepesa, tunyatwa karepesa, muchinyepa, kunyepesa, manje korerino mumwe nomushi.